manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 27 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe bato idzva rinoparura zvinangwa zvaro richiti richakunda musarudzo. Vanoita mabasa zvemandorokwati munyaya dzezveutano vopiwa mibairo nerimwe sangano idzva rakaumbwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Atore Freedom of Rights Under Sovereign kana kuti Foros nhasi raparura gwaro rine zvinangwa zvaro pamberi pesarudzo dzemuna 2023 richiti rakatarisira kutora masimba kubva kubato rezanupf. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura gwaro iri pamberi penhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri musarudzo dzeparamende. Mutungamiri webato iri Muzvare Manyara Irene Muyenziwa vati havasi kufara kuti zvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kubvumidzwa kuvhota musarudzo, vachiti vachatanga kufambira nyaya iyi mazuva mashoma ari kutevera.
Zambia chaiyo yakaalawa vanhu vacho kuti vavhote vange vari kuumiri kwemakungwa. Ghana chaiyo inoalawa vanhu vari kumiri kwemakungwa kuti vange vachivhota. Saka ndokuzotarisa Zimbabwe kuti yasiyanei neana South Africa ana Ghana nana Zambia vari kubvumira vanhu vari mhiri kwemakungwa kuti vavhote. Hatingangowani kuti chiingoti tiri kutambira maremittances avo, mari dzavo dzavari kutumira kuti vachengetedze mhuri. Saka tinofanira kuvatenda nebasa ravari kuita iroro. Ndakumira kwenyika ino kuri kubatsirwa nevanhu vari mhiri kwemakungwa.
Muzvare Muyenziwa vati pane zvakawanda zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa zvinosanganisira mitemo inobata nyaya dzesarudzo pamwe nekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
So ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti tikutarisira mareforms aripo kare nemareforms manyowani atingasha ndiro isusu vanhu veforas kuti zvinhu zvijekesere. Ende zvana ndichitaura zvive zvekuti iyoyo fingerprint voting ngaiiswe kuma areas ari kunetsa achiwaya anokahadzika vanhu kuti vati voting ndiyo yange iri yechokwadi here, ndo result chaiyo here yange ichifanira kuwanikwa, especially maareas ekumamisha. Ndaa vanhu vekumamisha havazivi zvavari kuita, hauoni kuti vamwe vacho ndichifamba zvandiri kufamba ndichipinda maprovince umu vazhinji vacho vakati inini ndakaiswa pavoting asi nda ndisina chitupa. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti zvisiri kujekeseka muno muZimbabwe. Ndosaka ndikuti biometric fingerprint voting ngairekedzwe zvayo pamupiswa meurban. Ndaa nekuti mari ndofunga hapana yekuti itwe roll out through the whole of the country.
Vatiwo bato rava harisi kuzopinda munaurirano nezanupf pasi pegungano repolitical actors dialogue, vachiti ivo nebato ravo vane mhinduro kumatambudziko ose ari kutarisana nenyika, vachiti zviri kunetsa vachazvigadzirisa kana vakapinda panyanga.
Pollard haina zvairi kumirira ndaa matarisirwo ayo iri kumirira bato rezanupf. Saka pari kufanira kuwanikwa rimwe bato rinyowani, ndo pari kumira isu eforasi patiri kuti isusu we are going to bring in manew reforms anokwanisa kuti aite consensus agreement yekuti vanhu vagare kutangira pachokwadi vachibvumidza zvekare kuti pawanikwe vanhu vanobva kune mamwe matema nenyika, sezvo tichiwanikwa kuti United Nations yatibatsira zvekuti muno munyika muno pazvinhu zvakasiyana-siyana.
Muzvare Muyenziwa vatiwo madzimai anofanira kupiwa mikana yakafanana nevanhurume zvikuru sei muzvigaro zvemuhurumende.
Tiri kutarisira isu kuti vanhu vekadzi vange vaine ndingati 50-50 percentage as compared kwa vanhu vechirume vachiwanikwa vachimirira zvavanomirira mubato regovernment vachitaurawo zvinovanetsa vana vezimbabwe
zvichakadai vaaustin nyakupinda avo vanoshanda nesangano reunemployed youth organization vakurudzira muzvare muenziwa nebato ravo kuti vasaite zvinoitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti anongonzwikwa nezvavo panenge poitwa sarudzo chete
kutozongoti nhasi tonzwa kuti forasi yauya motivimbisa zvamativimbisa totomangwana toenda kunoregista kuvhota tovhotera forasi todifenda vhoti yedu for forasi mangwana tongoona purezidenti vakulandana vakuda zvimawisi vakuda zvichi hatichakuone panzvimbo
pakuparurwa kwemanifesto iyi panga paine vadzidzi vakaita Samunashe Huni uyo anodzidza pachinhoyo University of Technology uyo ati ane tarisiro yekuti bato reforasi richagadzirisawo matambudziko ari kusangana nevechidiki anosanganisira nyaya dzemabasa nezvimwe
tikuda garantiye kuti zvoni kana tabva pabara kana tabva takwaya madegrees edu tinokwanisa kuwana mabasa because vakawanda magraduates akaenga madegrees havasi kumashandisa
gwaro rezvimangwa zvebato reforasi raparurwa nhasi iri rinojekesa urongwa hwebato iri kuti richagadzirisa sei upfumi hwenyika kuchengetedza kodzero dzevanhu nyaya dzekurima zvemigodhi mabasa dzidzo kushanduka kwemamiriro ekunze kutakurwa kwezvinhu nezvimwe zvakanangana nebudiriro ndakamirira studio 7 muHarare ndiri Thomas chiri pasi
pane sangano itsva rakaumbwa rinoti richange richipa mibayiro kuvanhu vakashanda zvinonwisa mvura munyaya dzezveutano senzira yokukurudzira vashandi ava kuti varambe vachiita basa rinobatsira vanhu munyika munguva dzeurwere Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera
Sangano reZimbabwe Medical Awards Trust rinoti riri kuparura hurongwa hwaro kekutanga mwedzi unouya muHarare apo risacherechedza mabasa akanaka ari kuitwa nevanhu vanoshanda munyaya dzeutano munyika sachigaro weZimbabwe Medical Awards Trust Dr. Joseph Chiripanyanga vati gore rino vachatanga nekuremekedza nyanzvi dzeutano idzo dzakatanga kuita basa iri munyika
Tambo uyu tiri kuita gore rino wekutanga inonzi inaugural event muswa 4 December muno muHarare kuHICC. Tichange tichiita gore rino tichanyanya kufokasa tichanyanya kutarisira kupa mubayiro kunana chiremba nana mukoti vedu vakatanga tanga basa reuchiremba kuti chiremba akatanga tanga kuita chiremba muZimbabwe ndiani tombawo mubayiro wekugona kutanga basa irori kuti akatanga kutaura nezvemwoyo ndeupi akatanga zvekukotsesa vanhu ndeupi scientist wekutanga ndeupi pharmacist wekutanga muZimbabwe ndeupi ndovatanyanya kukonstitutira nawo.
Dr. Chiripanyanga vatiwo vamwe vachapiwa ruremekedzo urwu vanhu vakafa apo vaishanda vachibatsira varwere munguva yeCovid-19 uye richange richibatsira vana vakafirwa nevabereki ava kuburikidza nekuvabhadharira mari dzechikoro vati hurongwa hwesangano ravo huchatanga kutsviriridza gore rinouya apo richashanda nemasangano akasiyana siyana anomirira vana chiremba vanorapa mitezo yakasiyana siyana ayo achazvisarudzira nhengo dzavo dzavanofungira kuti ndidzo dzinokodzera kuremekedzwa nekupiwa mibayiro iyi
pamusoro paivavo tichazopa tinoti macovid-19 heroes tinana chiremba nana mukoti nemamwe maprofessionals ari mu medical field akashayika akafa nokuda kwechirwere checovid-19 saka tiri kuti iwayo maheroes magamba akafira nyika muhondo yecovid-19 nokudaro tiva kuvapa tinoti maposthumous awards tichibatsirawo mhuri dzavo tikaona kuti pamwe vakasiya mwana atadza kuenda chikoro nokuda kwe kuti baba vashayika kana kuti mai vashayika ndovenge vari breadwinner mumhuri tovapawo mascholarship tovabhadharira maschool fees kuenda kuzvikoro kuti upenyu hurambe huchienderera mberi
Dr. Chiripanyanga vati vakaona zvakakodzera kuti varemekedze nyanzvi dzeutano sezvinoitwawo nemamwe mapoka anocherechedzawo nyanzvi dzemumabasa akasiyana siyana gore roga roga
gore rinori hatisi kupa mubayiro nenyaya dzekuti uyu ndeyakagona maningi nenyaya yekuti hatisati takwanisa kugadzira mabhodha ekukwanisa kuti tione kuti uyagona ndeuyu asi kwagara kune mabhodha ari in place emachiremba kune toti kumasurgeons kune inonzi surgical society yekuti masurgeons anenge achigara pasi achiona kuti uyu azoita operation yake hatisati yamboitwa ndokwatinotora information kumanesi kune nurses council vanenge vaine information yemanesi dzese kuti nesi akati ari kana kugwanda azoita zvakati zvashamisa zvikuru kumaphysicianswo kune association yemaphysicians tunona mafizicians tunoti kumakwamuri kugroup renyu arugona basa ndeupi saka ndo mashandira tinge tichita nemabodi akasiyana siyana uye zvakare taengejawo kuma doctors nemaassociation futi inonzi zima Zimbabwe Medical Association yatataura nayo yatinge tichishanda nayo nemachapter akasiyana siyana kuma districts akasiyana siyana eZimbabwe tunoti district kwakati kwaita nhenga yaita zvakati district kwakaita nhenga yaita zvakati tichikompeya kuona kuti anenge aita zviri nani kunda umwe ndeupi ndo mawanira tichange tichiita vanhu vanenge vachizowana mibayiro yekuti vakunda vanhu
Dr. Chiripanyanga vati vamwe vevanhu vakakokwa kumusangano uyu vanosaranganisira gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro vakuru vakuru vanoshanda mubazi reutano uye masangano anomirira vashandi vezveutano
munyika vanosanganisira
Zimbabwe Medical Association Zimbabwe Doctors for Human Rights nemamwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirinzanisa
Angano rinoona nezvechirwere cheHIV AIDS munyika reNational AIDS Council kana kuti NAC rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kudzika kunyange hazvo vanokadzi vari pamberi mukubatwa nechirwere ichi Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera
Vachitaura nemusi wechitatu muchinhoyi pagadziriro yekurangarira zuva reWorld AIDS Day mukuru weNAC mudunhu reMashonaland West vaDavid Nyamurera vakationgorora yakaitwa nesangano ravo inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona hweHIV hwakadzika nezvikamu gumi nezvigama kumi manomwe nezvisere kubva muzana kana kuti 12.78% zvichienzaniswa nezvikamu gumi nezviga makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 13.79% mugore ra 2015 pakapedzisira kuitwa ongororo Naki inoti vanhu miriyoni imwe chete nemazana maviri ezviuru kana kuti 1,200,000 vari kurarama neHIV and AIDS Asi vanyamurera vakatongororo yakaratidzawo kuti vanhukadzi vachiri pamberi kubatwa neHIV kudarika vanhurume. Vanyamurera vakati hazvishamise kuti vakadzi vari pamberi sezvo vakadzi vakawanda kudarika varume uye vakadzi vanoenda kuchipatara kana kukliniki vakanzwa kudzimbikana kudarika zvinoitwa nevarume.
Vakadzi vanenge vatori pamusoro than males saka asi zvanga zvaita vice versa ndozvataizotsvaga kuti chikonzero ndechei patinenge tichitaura nenyaya yeutsiking behavior ndeyekuti chinamurume aka anononoka kuenda kunotsvaga mahealth service tichikombeya nevanhukadzi
Vanyamurera vakati zvirongwa zvavo zvekufambira vanhu munzvimbo dzakawanda zvakambomiswa nekuda kweCovid-19 izvo zvakadzosera hondo yekurwisa HIV and AIDS kumashure zvikuru.
Taiunganidza vanhu jena. Zvino pakauya maresponse yekuti tiite maCovid-19 response. Takati tisina kukana wekuunganidza vanhu. So we had to trim our numbers. But isusu nematargets atatinawo zvakaita kuti titore nguva
Mukuru weNAC mudunhu diki remakonde amai Yvonne Chavunduka vakati vanhu vakawanda vanonwa mapirisi eHIV and AIDS vakambonetseka kunotora mapirisi avo sezvo nyika yaimbovharwa nekuda kwechirwere
cheCovid-19.
Nemberero dzekucherechedza World AIDS Day dziri kuitirwa pachinhoyi University of Technology muswa 1 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti bazi rezveutano muNetherlands razivisa nhasi kuti pane vanhu makumi matanhatu nemumwe chete vawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 pavasvika munyika iyi vachibva kuSouth Africa. Bazi iri rinoti riri kuongorora vamwe vanhu vakauya nendege mbiri nezuro vanosvika mazana matanhatu kuti paonekwe kana vasina chirwere cheCovid-19 chemhando itsva yeOmicron variant. Netherlands yakabva yamisa kupinda munyika iyi ndege dzose dzinobva kuchamhembe kweAfrica uye inoti iri kuongorora vanhu vakanga vari mune dzimwe ndege dzakabva kuZimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique ne Namibia. Mengo ya Democratic Party mudare re House of Representatives muAmerica, Amai Ilan Omar veku Minnesota vakakurudzira nengo dzeparamende nezuro kuti dzitorere matano anokodzera nengo ya Republican Party Amai Lauren Bobert veku Colorado zvichitevera kunyomba kwavakaita vanhu verudzi rwechiMuslim apo vaitaura pamusoro pekusangana kwavakaita naAmai Omar paUS Capitol. Sangano reAssociated Press rinoti mutauriri weparamende Amai Nancy Pelosi nevamwe vakuru vakuru mubato ravo reDemocratic Party vari kuti Amai Bobert vanofanirwa kukumbira ruregerero. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai ari kushanda iye ari kuchimani mani achibatsira vanasikana uyezve nemadzimai panguva iyo pasi rose neZimbabwe vari kucherechedza nguva yemhirizhonga kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii zvavari kubata vari kuchimani mani.
Ini ndinozi Patience Makobe ndiri kuchimani mani kunedziwa kunedziwa kuchimani mani. Ndiri lead field officer weMGC Educated Girl Foundation, president wai ari makanaka tadiwana sechikoyero.
Mungatiitaurawo mabasa amuri kubata here kubatsira vanasikana nemadzimai munharaunda yenyu?
Tiri kubatsira vanasikana tiri under MTC Educated Girl Foundation. Inini ndiri lead field officer weorganization iyoyi. Saka tine mascholarship girls atinawo, tine 11 pandedziwa pasecondary, tine 1 paprimary unoendeswa kuchikoro nerera. Vakadzoserwa kuchikoro neorganization inovabhadharire school fees, ichitenge mabooks, boots, mauniforms, kugerese misoro nemasanitary pads. Mascholarships iwaya nerera. Then tozoti vamwe vasere nerera. But vasikana vachiri kushanda nawo tinoshanda tichidzidzise vana nezvekushata kweearly marriage uyezve zvekuroodzwa kwevana tichiva kubatsira kuti vazive kuti ikodzero yavo kurambe kuroodzwa uyezve mwana haafanirwi kuroorwa ari muziki. Tine vakati wandei iwayo hadzisi nerera tinongotore vasikana vese 10 years kusvika pa25 years. Kumadzimai tinenge tichivadzidzisawo kuti ngezvegender-based violence kuti vanofanirwa kushanda ngekuti tinenge tichitoona kuti vanogone kuita noise kudzimba nevarume ngezvinhu zvisina basa kana ngemaputisi emwana kana ngebhutsu dzemwana dzavanogonawo kusivo vakari negarden vanogona kuzvivharawo zvinhu izvozvo asi ndozviri kukonzerere sechigender-based violence. Saka kumadzimai ndo zvatinonyanya kudzidzisa ndizvo izvozvo kuvasikana todzidzisa ngezveearly child marriage.
Mataura imi kuti munoshanda nerimwe sangano rinowanikwa iro riri kuno kuAmerica, isangano ripi uye zvirakatangwa na?
Sangano rinonzi MTC Educated Girl Foundation. Zvichireva izvo kuti makanaka tadiwana sechikoyero musikana iyeye kuAmerica ikoko, saka ndive unotibatsira tikumbira wachibatsirwa nedzimwe shamwari dziri ikoko vachitibatsira nemauniforms, mabhora, maneti, Kuzvimwe zvese zvatingashandisa pasipoti, kuti tinotambisa vasikana vabhora kuitira kuti chive chiredzo chekuti vasikana vavadi vaone kuungana kwacho. Saka maka uyu ndiyo inotibatsira nekubhadhara maschool fees iwayo, ndiyo inotibatsira nekunze mauniforms nemabhora nemaneti zvatinoshandisa izvozvo, neorganization yeMTC Educated Girl Foundation yamakanaka ndiye president wacho ari founder wacho.
Tinoona zvakare kuti manga muine mitambo yamanga muinayo, yanga iri mitambo ipi uyezve yakafamba sei yenapo?
Tanga tine tournament rinove zuva ratachicelebrate in the National Day of Adults. Tournament iyi takaitire kuti tiunganidze vasikana vakawandisa, sezvo takabva tiri mulockdown umu vasikana vazhinji vangu vakurasika. Saka takaunganidza vasikana vaigona svika ma500, asi dinginzira redu ranga riri end child marriage, rekuti vasikana ava vasaroke vari vadiki. Saka ndo zvatachiita nenhanga tichibatsirana navo, tichivadzidzisa, tichichinjana mapadza akasiyana siyana, tichivabatsira health yavo kuzvichengetedza semwanasikana, nekuti vakakurumidza uroorwa chechinoitika zvavandosangana nazvo muupenyu.
Zvii zvamuri kuita panguva ye16 days of activism against gender based violence yekurangarira iyo nyaya yemhirizhonga?
Tinoti pamadays e16 gender champion iwaya eactivism iyoyi, tinoite clean up campaign madzimai echidiki iwayo, tichiinvaitawo vamwe vanhu tichivadzidzisa nezvekuti hatidi mhirizhonga mudzimba. Saka patinenge tichidemonstrata ipopo, tinenge tiri mumashops tichifambe murodhi tichiite zveclean up campaign izvozvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Gamushirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvegadziriro iri kuitwa nevarimi munguva ino kana kuti mumwaka wekurima. Panguva iyo varimi vakawanda vari kuchema kuti mbeu nemafotereza kana mitengo yezvikwanisiro yakakwira zvakanyanya. Kuri tinzwe nezvegadziriro yevarimi, tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT. Takatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei muzvitoro kuvarimi.
Zvongu mitengo iri kukwira zvakanyanyisa. Hurumende yaipindira ichiita subsidize kuti mitengo idzikire, asi tiri kuona kuti hurumende iri kubuda padiki padiki munhaurwa yezvinhu zvinotengeswa uye control yemitengo, zvichireva kuti isu savarimi tinofanira kupinda mumavalue chain nekuti tive varidzi vemakambani aya, kuitira kuti tivewo nechekuita nemitengo yezvinhu.
Muri kuti hurumende yanga ichimbopindira pano nepapo asi yakuita ichibuda, zvii zvazvichiitwa nehurumende kana zvazvichiwanikwa nevarimi?
Vanhu vanga vakajaira kupuhwa nekurima nekomandi vari kupopotera mitemo mitsva yava kushandiswa nekomandi agriculture, yekuti vasina kudzosera zvikwereti havakwanise kuwana zvishandiso zvakaita sembeu, fertilizer, mafuta, zvinova zvinhu zvavanga vakajaira kutora zvinhu vasingadzoreri.
Zvii zvingaitwa nevarimi kuti vagadzirise zvinhu zvivanakirewo?
Zvakanakira varimi munguva ino mushandira pamwe, watinoti associations, unorerutsa mutengo nokuti vanenge vachitenga zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vataurirane mutengo uri pasi. Vanokasika kuwana batsiro nokuti vanenge vachishanda vakabatana, uyezve panofanira kunge paine mushanduko nokuti varimi vanofanira kunge vari vene vemashopu anotengesa zvinodiwa izvi, owners of the companies.
Tichitarisa mwaka uno, pane shanduko here pazvirimwa zviri kuuyiswa muvhu nevarimi tichienzanisa nemakore adarika?
Pazvirimwa zviri kurima hapana shanduko yakanyanya, kunze kwekuti varimi vane vavariro yekuda kurima zvirimwa zvekutengesa kunze kwenyika.
Mataura rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi rekukwira kwemitengo yezvikwanisiro, chii chiri kukwidza mitengo?
Mutengo iri kukwizwa nokuti vanhu vava kunotenga vega. Vemabhizimisi voona mukana wokuwana nawo mari pamusana pedemand inenge yavepo.
Varimi vaimborerutsirwa nekupinda muzvibvumirano nevemakambani vanovapa mbeu nezvikwanisiro yatingati pachirungu contract farming. Hazvisi kuitika here gore rino kuti zvinge zvichirerutsira varimi?
Contract farming, mutemo mutsva wavepo kunyanya kufodya, unosungira vemacontractors kuti vape maripoti ezvishandiso zvavanenge vapa kumurimi kuTIMB. Uyezve murimi ane mvumo yokusvika kuTIMB kunotaura zvishandiso zvaanenge apiwa kana zvisingamukwanire zvichienderana nechibvumirano chavanenge vasaindirana nemacompanies. Makampani akatadza kubhadhara varimi vakatengesa fodya dzavo akavharwa vakatorerwa malicenses neTIMB zvichiratidza kuti hurumende iri kutora matanho kumakampani ari kushungurudza varimi.
Sesangano rinomirira varimi, zvii zvamungakurudzirawo varimi kuti vaite tichiitarisa zvimingampinyi nematambudziko zvamataura zvose izvi?
Sesangano revarimi rezicfu, Zimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, ndinokurudzira kuti varimi vasarambe vachigunun'una. Ngavarime zvirimwa zvinotiunzira mari yekunze kwenyika, zvakaita semafruits and vegetables, garlic, tingati zvirimwa zvehorticulture. Varimi ngavashande vakabatana kuitira kuti vakwanise kuwana rubatsiro nekuunganidza mari dzavo kuti vakwanise kutenga zvishandiso vega. Yatinoti bamba harvest haifaniri kunge ichibva manairo aiita mvura asi mumachengetedzero atinoita mvura atinoti muchirungu water harvesting techniques.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
What to them? You know when it's Christmas, they call Father Christmas. But now it's not our time, they call me Nasa Father. Yeah, me now.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Rimwe bato idzva rinoparura zvinangwa zvaro richiti richakunda musarudzo. Vanoita mabasa zvemandorokwati munyaya dzezveutano vopiwa mubayiro nerimwe sangano idzva rakaumbwa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tandono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti morara zvakanaka vatereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuLwezi 2021 usithandekile Mhlanga endaweni zethu lamhlanje. Uhulumende we South Africa uthi useqalisile ukukhulumisana lamazwe asevimbe indiza mchina ezisuka emazweni angezansi yezwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe kulandela ukutholakala komkhakha omutsha wobukhali owegcekwane leCOVID-19.
Kati kune mikhathe eminingi etholakale endaweni ezishiyeneyo ngokungemva kokutholakala amazwe amanye akakaze aziphathe ngendlela lamazwe ezwekazi laseYurophu aziphathe ngayo. Kungakho lukhona ubandlulo olukhulu esilutholayo olubhekiswe ebantwini base-Afrika.
Ibandla lezombusazwe elisanda ukubunjwa ele-Freedom of Rights under Sovereignty namhla lethule le umphakathi ibhuku elimomethe iziqondiso zalo ele-manifesto. Sixoxa lomhlabeleli wenkanyi uSikhosana Buhlungu osanda ukucula kwele South Africa eGwanda njalo obecula iseVictoria Falls namhla ntambama eComfort Pub and Grill.
Hayi, into eyandithabisayo eSouth Africa andithabethi indawo engangiqalisa ukufika kiyo ukuthethelwa yingwe uzalwe ngumama lobaba. Bandithakazelela kakhulu akandithiwa ngabantu abake bambonza. Ngafika eHebrew, ngafika eThembisa, ngafika eChrister.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende weSouth Africa uthi useqalisile ukukhulumisana lamazwe asevimbe indiza mchina ezisuka emazweni angezansi yezwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe kulandela ukutholakala kwegcekwane leCOVID-19 elitsha kulelo lizwe esithi bekungadingeki ukuthi kuthathwe leli nyathelo. ELeSouth Africa lithi amazwe aphetsheya awathathe inyathelo elifanayo kungatholakala kulegcekwane elitsha kwamanye amazwe njalo kusabandlululo lwamazwe ase-Afrika. Kukanti kuzaphazamisa inhlelo zokuvakatshelana kanye lokuqhutshwa kwamabhizimusi. Amazwe la abalisa eleBrithani, eleMelika, eleFrance lamanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum.
Ngendlela esibheka ngayo sibona ukuthi uhulumeni weSouth Africa indlela abuka ngayo ukunqatshelwa kwendiza labantu abasuke kwele Afrika ukuthi baye kwelaseYurophu, sibona ngathi iqinisekile ukuthi kukhona ubandlululo olukhona ngoba uhulumeni weSouth Africa uthi ukutholakala kukhakha olutsha lwegciwane lolu uye wakwenza kwabasobala basadingisisa ukuthi ngabe kwenzakalani ngalo. Kanti kunemikhakha eminingi etholakale endaweni ezishiyeneyo ngokungemva kokutholakala amazwe amanye akakaze aziphathe ngendlela lamazwe ezwekazi laseYurophu aziphathe ngayo. Kungakho lukhona ubandlululo olukhulu esilutholayo olubhekiswe ebantwini base-Afrika ngoba nakho nje kusukela naseqaleni kususela kukho khona ukugoma ama-vaccine akakaze atholakale ngendlela eyanele kahle hle lapha kwelase-Afrika ngoba amazwe aphesheya abonakale ethenga egcina lama-vaccine ukuze angafinyeleli kuzwekazi le-Afrika. Kusho ukuthi sibona khona manje ukuthi kusobala ukuthi lamazwe lawa azitshela ukuthi hayi abantu be-Afrika kabangasizi kubo kabafele ngapho kude bodwa. Kungakho sithi asiyithathi kalula nathi njengenhlanganiso lendlela lamazwe awezwekazi kakhulukazi laseYurophu aziphatha ngayo ngoba kusikhomba khona ukuthi uma i-Africa ingabasebunzimeni cha izobisele yodwa nje
ukodwa ngezinye indlela bekungalunganga yini ukuthi amazwe la enze njalo ukwenzela ukuthi evikele ukumemetheka kwaleli gciwane
ngeke sithi thina amazwe la la kuyindlela ukuthi avikele ngoba ngabe kwakuyindlela ukuvikela ngabe lokhu kwenziwe eqaleni mali gciwane liqala ukuvela ukuthi kube nokuvala kwemingcele nokuthi kungabi nokuhamba lokhu sikubona njalo kuyinkinga kakhulu ngoba nakho kuqala kusuka lapha kwelase Africa kanti amazwe asesengxakini ngalesi sikhathi iwona wakase Europe US wabona eseqale ukuba nokubhebhetheka okukhulu akukabi khona ukubhebhetheka okukhulu kusuka lapha kwelase Africa ukuthi singayesabela ukhakha kumbuhlobo oluthile lwegciwane silubone soluyingozi enkulu kodwa kwehlula ukuthi kuvikelwe yona nje iqala nje igciwane lecorona ukuthi livalelwe phansi kasikuboni kuyindlela ekhomba ukuthi abantu baziphatha ngendlela efanayo kuzo zonke izikhathi kodwa sibona ukuthi baziphatha ngendlela ehlukile uma kuyikuthi into isuka kwelase Africa kulula uma kuyikuthi imikhuhlane isuka emazweni angaphesheya kungcola akunandaba ukuthi bazivanele bona babhekane nayo bafuna ukuthi bayithelele nangapha kithi Africa kodwa mase ukuthiwe kunento etholakala Africa engenhlanga bafuna ukuthi sivalelwe thina sife sodwa akukuhlanga nje lokho
lo ngumnumzana Vosomuzi Sifanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum esixoxelaye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga ubikwa isithi uhulumende weZimbabwe uliqaphele leli gcikwane njalo usekhuthaze abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhuluma nje ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu asabehlatshwe ijekiseni sebefika phose izigidi ezine 3.7 million. Ibandla lezombusazwe elisanda ukuvunjwa ele Freedom of Rights under Sovereignty, IFORAS, namhla lithulele umphakathi ibhuku elimomethe iziqondiso zalo ele manifesto ngesikhathi lilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe emahofisini alelibandla eBelvedere eHarare, umkhokheli walo unkosazana Manyara Irene Muyenziwa utshele umbuthano wabalungiselela ukuncintisa kuzikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende kanye lakubo manispala ukuthi akumjabulisi yena lebandla lakhe ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ziqhubeka zisenqatshelwa ukuphatheka kukhetho. Uthembise ukuthi lolu ludaba aseza luhambela emahofisini achiyeneyo kunsukwana ezilandelayo.
That's one of the things that actually the electoral reform is not actually allowing and putting in a hindrance in terms of allowing diaspora voting into this country because they shouldn't be.
Ngenye yezinto lezo elokho zingavunyelwa ngumthetho olawula ngezokhetho. Wona usuka ube ngugoqo kwezokuvunyelwa kwalabo abakwamanye amazwe ukuba baphatheke labo kukhetho. Kasikho isizathu sokubalela ukuvota ngoba ngendlela engikuzwisisa ngayo bayayihlawula imithetho yelizwe ngendlela yokuthumela abasekhaya imali zokusiphilisa. Leli lizwe limi nje kungenxa yalabo abakwamanye amazwe.
Umnumzana Picoyas Sibanda ofuna ukuncintisa kusikhundla sokuba ngummeli wesigaba seBulawayo ePhalamende ulandisa ngokubangele ukuthi abe yingxenye yaleli bandla.
Kanti ukuthi ikhokhelelwa umuntu ongumama nganazela ukuthi okunye nje okuhlukile ngaye ngikhangela amanye amaphathi lasengengaboni nanzela ukuthi ngumama olenhlinzeni upresident weForus ngumama oziphilela ngaphandle kwelizwe but ukukhethile ukuthi wothi ngisuke lapho engikhona ngibuye ngizozizama ukuthi ngibile abantu banithi.
Isakhamuzi sekambuzuma edolobheni leHarare umnumzana Moses Ngwenya uthi ufisa ngaye kuyafezeka konke okufunwa yileli bandla lokumunyethwe lugwalo lwemanifesto yalo.
Ngoba lathi thina njengabantu besiNdebeleni sikhangelele ukuthi sithole umuntu ozasimela. Hayi khona ozasimela abe ngumuntu lwana okhothamathe omunye umuntu kodwa ame eqinisweni ukuze kube lesisombuluko ezimpilweni zabanye abantu. ngoba singananzelela ukuthi iningi labafowethu bangaphandle kwamazwe esiqintini samathebeleland. Ayisukuthi ukuthanda noma ikuswela, kodwa ukuthi umumo wakhona awubavumeli. So engukhangeleleyo mina ukuthi khonoko akugqugquzeleleyo ukukhuluma ngani kuyangena kufake into practice yena ngokwakhe, ukuze abantu babone bamthembe njalo bamfake esihlalweni.
Ugwalo lolu lubeka sobala inhlelo zaleli bandla ezokulungisa umnotho welizwe, ukulondoloza ilungelo loluntu, ezokulima, ezokwemba amatshe aligugu, ukusungulwa kwemisebenzi, ezemfundo, uguquka kwezomkhathi climate change, ukuthwala kwempahla kanye lokunye okunenginengi okuphathelane lentuthuko yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakade betshengisela nje bavimbe iqula lebutho leFrance kulelo lizwe namuhla lisanda ukuchapha ungcwele livela eBurkina Faso, lapho ebelikhona lisehluleka ukwedlula ngenxa yokutshengisela abantu besola uhulumente walelo lizwe. Owesifazana ohlobo lwesikhethisho bevela kwele Iraq ube ngomunye wabantu abangamathumi amabili lasikhombisa abavela kwamanye amazwe obhubhileyo ezama ukuchapha phakathi kwele Bhilithane lele France. Ngezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni zithi kumele kuvunjwe imithetho ezaqeda udlakela oluqhamuka emakhaya ukuze inani labahlukuluzwayo lehle. Ngesikhathi kunanzwa amalanga alitshumi lasithupha omkhankaso wokuqeda lolu dubo, owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, u-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuvalwa kwelizwe nge-lockdown kubangele ukufuthelana kumdeni emningi kanye nokukhuphuka kwenani labahlukuluzwayo. Unkosikazi Saziso Khumalo Insiza ngomunye walabo abakhala nge-lockdown.
Ubana abantu bebelezindlela akade bephilisa, ade bephila ngazo, bethola izinto zokuthi zibasize. Pho leziyana zinto zingasekho, abanye baba lama-stresses, bagcine umuntu vele engasenelisi ukuthi akubekezelele lokhu. Kugcine sokusiba lokukhuluma, ukukhuluma okungakhiyo okugcina kusenza ukuthi kugcine kusiba lokulwa.
Ngokunjalo unkosazana Senzeni Maphosa, isikhulumeli sabathe ezansi eMandebeleni kubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi kuyadingeka ukuthi imithetho efana le-Marriages Bill ipasiswe ngokuphangisa ukuze kwenqatshelwe udlame emakhaya.
Imithetho nxa ingafakwa evikela i-gender-based violence ifakwe ngendlela yokuthi ize ibe khona ku-constitution ukuthi ingalo yomthetho ibisisebenza ingakhethi mhlobo. Icela futhi ukuthi kuthazwe abaphathi bamasiko ukulahla kumbe ukunanzelela imithetho yosiko ephula amalungelo abantu.
Unkosikazi Nonhlanhla Mlotho osuka ku-Ward 4 eMatobo South uthi abahlukuluzwayo emakhaya bayaziswela indawo zokuphephela.
Emakhaya amaningi indawo zokuphephela ziyasilela. Zithi zisilela zinjalo, kubuya futhi kusilele indawo zokunikeza i-counseling kubomama abahlangabezana lokuhlukunyezwa. Kungani lapha kuma-health centers ethu, amakliniki, izibhedlela, kuma-community centers ethu, ngathi kungaba le ndawo zokuthi omama laba abahlangabezana le ndaba lokuhlukunyezwa lokhu bakwazi ukuthi bayethola i-counseling.
Umnumzana Love Moncube esinye njalo isakhamuzi seMatobo uthi iningi labesilisa lifela ngaphakathi lapho lihlukuluzwa ngabesifazana.
Akuvamanga ukuthi omama besihlukuluze, njalo kuba nzima mangikhangela maybe kubobaba ma behlukuluzwa ezindlini kabakhulumi kwabo, abavuli amakhesi. But-ke mase sixoxela nje singamadoda, angikadibani nendoda ethi yahlukuluzwa ngumfazi. Okungangokuthi nginanzelela ukuthi esikhalangeni lapha thina komalaba omama bayahlonipha kakhulu obaba, lathi siyabahlonipha.
Umqondisi wenhlanganiso elelwa amalungelo abesifazana A Women Development Association of Zimbabwe, uNkosazana Sethekele Jabangu, uthi iningi labomama bemaphandleni liyayiswela imfundiso ngamalungelo abo.
Abomama abaningi labantwana abaningi esihlangabezana nabo abawazi amalungelo wabo. Abakwazi ukuba mangabe uhlukunyeziwe, kumbe uhlukunyezwe ngokocansi, kumbe uhlukunyezwe emzimbeni, or uhlukunyezwe emoyeni, or uhlukunyezwe kuphi, abakwazi ukuthi bagijimele kuphi ukuthi bayobika udubo abalalo.
Khuluma le ntata ezindaba ngolwesithathu umsekeli kamphathi Ntambo obona ngeziphathelane labesifazana uNkosikazi Jennifer Mhlanga. Uthe amapholisa agcizelele ukuthi ngempela izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana ziyakhuphuka njalo labesilisa labo bayahlukuluzwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingani litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eqeqetsha ekolitshini lemfundo yaphezulu eleNUST. Mnumzana, ngokubona kwakho ukhetho lungahamba njani esigabeni seMathebeleland, ikakhulu nxa sikhangele umqhudelwano oyabukhona phakathi kwebandla lezaphu lemthwakazi? Kuyaba kuthathelwana yini abavoti?
Ukhetho 2023 lukhanya luza babhizi kakhulu, baningi abalungiselelayo, amabandla alungiselelayo. Kukhanya omthwakazi MRP labo baya bekhula. Izaphu sibonile ivela kuCongress, ikhanya ngathiwa ibuye ilomfutho ukwedlula ebivele yikho khona. Ngokubona kwami amabandla lawa angiboni ukuthi wona omabili ayathathelana abantu. Ngiwabona ethatha abantu, ethathela iZanu PF leMDC kakhulu. Abantu kade bevele bekuZanu PF leMDC. So yikho lapho bazabe becutshwa khona, bethathwa khona besiya kumthwakazi, abanye besiya kuZaphu. Sokuza kuya ngokuthi kuyabe kuhletshune okunganani. Kungenzakala kwezinye indawo kuhlephuneke kakhulu enxa yesithi kuMDC kube sokusiza iZanu, kumbe kuhlephuneke kakhulu kuZanu kube sokusiza iMDC. Kungenzakala njalo ukuthi kwezinye indawo iZaphu ngokubona kwami ikwanise ukuthi ihlephune layo ukuthi ingaphuma lamawadi. Okwama NP singakubona kuya kwesikhathi, kusiya ngokuthi imisa njani inhlelo zayo. Kodwa imihlangano yayo esiyibonileyo iyenza khathesi nje emalangeni adlulileyo, hayi iyathembisa mihle.
Nxa sikhangele ibandla le-MDC inxa zombili, i-MDC T le-MDC Alliance, wena ubona njani?
I-MDCT ngingayibiza njalo, ngibe ngithi MDC le ekhokhelwa nguMonzora, hayi angiyiboni isiba lethuba elihle. Ingathi nje abantu bazakhohlwa ngayo, mkhohlwa ngayo. Ukwenza kwayo isuke yangaphumeli kuhle egcekeni ukuthi kati yona ivele isebenzisa yangaphi, yaku-opposition kumbe yakuZanu-PF. Kuzothi leyi ekhokhelwa nguChamisa esingayibiza nje sithi i-alliance, iqinile. Sike zabona uChamisa ephume sebantwini, bamjabulela kakhulu, kuyatshengisa ukuthi singathi abantu ulokhe elabo, njalo ungathi nani liyalikhula. So ngokubona kwami le enye MDC elabomonzora leyi, hayi angiboni ukuthi kuzayihambela kuhle ekhethweni, kungaba kubi kakhulu kibo. Hayi kukhanya kuyala, bazama bawine emakhoti, bayibambe esidukwini emthethweni, kodwa ku-ground political kukhanya kuyabahlula.
Ibandla leZANU PF ke lona ulibona njani lilakho na ukuthi linqotshwe ngamabandla aphikisayo ikakhulu le MDC Alliance ngokubona kwakho
izalo PF ngo 2018 abantu kade beyinike esingathi thina ibenefit of doubt ukuthi kade belokunakanela ngokucabangela ukuthi nje usikhipha umgabi izatshintsha ukwenza kwayo kwangathiwa kuyalumathisa futhi ithemba labantu kodwa so far osukwenzakeli kusuka ngo 2017 kukhitshwa umgabi kuzofika lamuhla ungathi sokudanise abantu abaningi ngokubona kwami kuzaba nzima kakhulu kuzalo PF ngakhangela ukuthi khona ngo 2017 kusese lomjabulo wokukhipha umgabi umnankagwa upresident wanqoba uchamisa nge 39,000 votes kuphela so ke ungakhangela indlela i-economy ehamba ngayo into ziba zini i-corruption iyaphambili ziningi izinto ezihlukuluza abantu emoyeni ngibona ngathi abantu sebezadela ukuthi bethi hayi izanu PF siyayizama kodwa izameke ngibona kuzaba nzima i-election ezaba nzima nxa ngiyibona mina ingaya ku-runoff and ingaya ku-runoff izabe iyingozi kakhulu kuzanu PF ikakhulu nxa ikhokhelwa nguMnangagwa i-alliance ikhokhelwa nguChamisa bengaqondana bebabili abanye sebephumile so kwi-runoff kungaba kubi
lo ke ngumnumzana Methusele Moyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lelalo
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le MDC Alliance sihlaziya umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe 16 days activism against gender based violence wona oqalise kuthange njalo okhangelelwe ukuphela ngemva kwamalanga alithini
ke ngiyabonga njengogatsha labomama ore MDC Alliance sithi thina siyangena kuhlelo lwe 16 days of activism against udlakela ombe gender based violence udlakela phakathi kwabesilisa labesifazane kungabe ngabantu abathetheneyo kungabe kusemsebenzini kungabe kusemgwaqweni kungabe anywhere lapho kuhlangana khona obaba labomama kumbe sithi khona kuba khona le ngxabano but singakhangela ukuthi sikhuluma ngenxa yengabomama ikakhulu ngoba udlame lolu kumbe udlakela lolu lwande ukwenziwa kubomama ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi phela omama ngabantu ababunjwe kanti babuthakathaka naturally omama ngesintwini kube bizwa kuthiwa ngabesintwana because abantu aba-weak they believe ukuthi abantu i-culture itsho njalo amasiko ethu so yikho sikhuluma kakhulu ukuthi kuvikelwe omama thina njenge-MDC sibuye saphuma le ndilimba yethu thina sikhangele i-gender based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics be it emsebenzini be it ema-church lokho esikubiza kuthiwa i-gender equality sikhangele ukuthi gender based violence a barrier to gender equality so sikhangele ukuthi udlame lolu lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxa yokuthi abantu bayasebehloniphana abantu babengasayeyisani kuyabe kungasela msebenzi wokuthiwa mengowabomama kuyabe kungasela zikhundla ukuthiwa lezinye zabobaba bonke omama labobaba babe sebe lamathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sokungasela udlame lolo kumbe singathi udlakele
lithi abesifazana bebandla lakho bayahlukuluzwa sokungcono yini kumbe lokho kunjengakuqala
engathi kathesi sikaboni ukhanya abantu sebesazi ukuthi ngoba into esihlala sikhuluma nge 16 days ethandekile kodwa thina sakuthatha ukuthi into leyo kumele ibe ngensuku zonke 365 days
So nsuku zonke siyakwazi ukula ama chat groups whereby usiyabona obaba bethumela izinto ezithethisa omama kumbe ezihlambalaza omama kumbe eziyeyisa omama thina okwethu especially mina njengomuntu omela omama isikhulumeni sabomama umsebenzi wami ngokuthi sifundisane sifundisa labo ukuthi hayi lokhu akuyisikho lokhu ayisikho lokhu ayisikho kumele siyenze so kumele sibambane kuhle kumele sihloniphane lakhona kana ukuthi babe befuna ukuletha izinto zemakhitshini kupolitics ukuthi hayi omama nambani lepheka isikhundla ngezabobaba sithi hayi okwendlini lokwemsebenzini kumbe lakupolitics kuthiyene omama bala bayakwanisa ukukhokhela njengani umama uyakwanisa ukuba ngu-chairman uyakwanisa ukuba ngu-organizing uyakwanisa ukuba ngu-president uyakwanisa ukuba wonke akufisayo umama uyakwanisa akwenza so kukhanya abantu obaba ikakhulu sebekujayela ukuthi hayi omama labo ngabantu njengabo balamalungelo anjengabafanana labo baba.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyu, isikhulumeli sogatsha olubona ngabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana. Namhlanje sixoxa lomhlabeleli wenkayi uSikhosana Buhlungu osanda ukucula kwele South Africa eGwanda njalo obecula eVictoria Falls namhlanje ntambama endaweni yokuzithokozisa iComfort Pub and Grill. Kulula yini ukuhlabela estejini njengoba ungumuntu osejayele ukucula nje ezifanele ebantu? Benzwa umculo owethulwa ngabanye behlabela ngawo, wakwamukela njani lokho? Sithini ngoxhaso olutholayo kumadlela sikhobokhobo labanye bakhe ngokuthuthukisa?
Unyenze ngaba lotshintsho empilweni. Asengithuthukile, selami sengikhanya, sengiyindoda, sengikhamela esiwayeni, sengindenkomo.
Zelezela amanga phakathi komnyaka.
Loke umculo kaSikhosana Busuma osidlala ngethe yena asanda ukucula iseSouth Africa, eGwanda njalo namhla ucula eVictoria Falls eCancord Park eAustralia. Hayi-ke silicaba lapha uhlelo lethu lanamhlanje olibhalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga.